Mafuta ekufambisa dzimotokari atanga kutengeswa pamukoto nemari inosvika madhora makumi maviri nemashanu emabond kana kuti 25 RTGS dollars pamarita mashanu ayo anotengeswa nemadhora gumi nemasere kana kuti 18 RTGS dollars pamagaraji. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vanoti vanhu havafaniri havo kuvhunduka panyaya yemafuta ekufambisa dzimotokari sezvo Zimbabwe yagara yakagadzirira pasati pava nedambudziko rokonzerwa nedutumupengo idai.
Chiripo ndechokuti kubhaira kwakakanganisika kaduti ndokwarakanga rakasimbirira zvaro, asi pompi yedu isiyo kupomba mafuta vakabva vaivhara kuitira kuti isapompa nokuti papasingachishandike. Saka vavhara pombi iyoyo. Isu kuno mukati munyika tatagara tina mafuta akawanda anga agara atosvika munyika, saka hatina dambudziko rouwandu hwamafuta acho.
Mafuta ekufambisa dzimotokari muZimbabwe zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana anouya nepombi kubva kuBaira, Mozambique, rinova guta rakaparadzwawo zvakanyanya nedutumupengo idai. Mozambique ndiyo inotakura mafuta nepombi yayo kubva kuBaira kusvika kuferuka kwamutare nekambani inonzi Compania du Pipeline Mozambique Zimbabwe kana kuti CPMZ. Kubva kuferuka kusvika kumabvuku mafuta aya anenge otakurwa nekambani yeNational Oil and Infrastructure Company kana kuti NOIC ichinzi Feruka Pipeline. Vagumbo vanoti pombi iyi iyo inenge yakavharwa kusvika musi wa8 kubvumbi haina kuparadzwa, asi kuti imba inoshandiswa kupomba mvura kana kuti control room kuBaira ndiyo yakaparadzwa.
Aiwa, chiripo ndechokuti kubhaira kwakakanganisika kaduti ndokwarakanga rakasimbirira zvaro, asi pompi yedu isiyo kupomba mafuta vakabva vaivhara kuitira kuti isapompa nokuti papasingachishandike.
Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti kushayikwa kwemafuta kwave kukonzera kuti vemakombi vawedzere mitengo.
Mafuta ekufambisa haasi kuwanika nzvimbo dzakawanda pamunotenderera muno maguta ese chaizvo. Tinoona midhwendo yemotokari vachitsvaga mafuta. Izvozvo zvakatocreata situation yokuti mitengo yekufambisa ikingopota ichikwira ichidzika. Tingangoti kubva muna 20 February mutengo yezvinhu kana kuti mutengo yemaservices haina kumbobvira yagadzikana. Saka zvisi kutishamisa vakawanda patinomuka makuseni zuva ranhasi tichiona kuti kuenda kunoton kuenda kuwadzana vemakombi vachinja mitengo yavo.
Izvi vati zvave kuomera vashandi vakawanda.
Zvakatoomesesa pakuti masalaries haana kumbozira achinja. Vakawanda vachiri kutambira masalaries aya vakatanga kupiwa makore mairi kana kuti makore matatu. Takaita study inoratidza kuti collective bargaining hai yakapedzisira kumasectors akawanda 2-3 years ago. Saka iyo zvino neerosion yakaitwa neMPS tinoti monetary policy statement, my employers ange asati apa vashandi any cost of living adjustment.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo kushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari kunokanganisa mabhizimisi zvakanyanya munyika.
Fuel yakafanana neblood neropa remunhu. Saka kana nyika isina fuel yakakwana zvakafanana munhu asina ropa. Saka patiri pakaroma hurumende inofanira kuzvigadzirisa nekukurumidza nekuti munhu angagara asina ropa mumwiri. Ndo zvimwe chete nyika ikonomi haingagari isina fuel. Makambani mazhinji ari kuremerwa, vanhu production iri kutodzikira kumaindustry. Zvekureva kuti target yaita ra Minister of Finance yekuti tichakwanisa kuona target ye 3.5-3.1% growth rate gore rinei tichatoipotsa.
Vamugano vativo zviripachena kuti hurumende haina mari yekunze yekutenga mafuta ekufambisa dzimotokari.
Ichokwadi kuti mafuta ari kunzi arimo pa bonded warehouse pamasasa apa. Nyaya iripo ndeyekuti fuel iyi haitengwi nehurumende. Madealers anounza fuel yavo pamasasa kuti hurumende ichizotora inofanira kunobhadhara fuel iyoyo. Saka zvakangofanira kuti mafuta haamo munyika. Arimo asi haamo nekuti haukwanisi kuatora usina kubudisa mari yeforeign currency.
Munandira, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vakawedzera zvakanyanya mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari, vachiti izvi zvaizopa kuti atange kuwanikwa zvakare. Izvi zvakakonzera kuratidzira kwevanhu munyika yose, zvakazopa kuti vamwe vanhu vagume vapfurwa nemauto. Asi zvekuti mafuta awanike munyika zvinenge zvakona nganga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.